Pari zvino tiri kukondinya nekuita zvidzidzo zvedu online. Asi manje hatisi kuziva kuti dambudziko riri kuUkraine riri kupera here anytime soon. Saka semester riri kupera the end of June, munana June, July tinenge tapa holiday. Saka tiri kuda kuti tinzwisise kuti tinokwanisa here kukubvumidzwa kuva neoption yekudzidza kunoko. Nekuti kudzidza kunoko kwakanaka kuti kana tatova kuno zvachose hatina zvimwe zvinhu zvatiri worried nazvo kuti kunozoita zvinhu zvinozotikanganisa kudzidza.
Pane zvawamboedza here kuti unzwe kuti ungadzidze munyika kana kuti kwete?
Ndakambozama kuva in contact nevanhu vakawanda vekuMinistry of Higher and Tertiary Education. Saka so far tichiri kurwisana neprocesi yacho, asi haisi kuita nokukasika. Zvinhu zvacho zviri kunonoka. Ndiri kugara ndichifamba nguva dzese kuita semunhu ari kufambira mari yechikwereti. Handizivi kuti kunyatsozviziva here kuti nyaya iri serious kana kuti vaakutokanganwa seukanganwa kwaita vanhu vakawanda, kuti kwatanga tiri kunga kuine hondo, kwatanga tiri inzvimbo yekuti vanhu vakawanda vachitori traumatized. Isusu tinotova fixed kuzvinhu zvakadai kutoita sei kumberi tichibatsirawo vamwe vasingakwanisi kunge kuti vange vachizviita, asi pamwe pacho zvinopedza simba. Saka kana pane vakatoteerera ivavava, tokumbirawo kuti kana vachigona kuita speed up the process, zvinhu zvacho zvinogona kutifambirawo zvakanaka. Ende ndo patinogonawo kuvawo nemufaro kuti gavhumendi yedu yapfuura mberi nekutibatsira sekutibatsira kwayakaita kutiunza kunoko. Nokuti hazvibatsiri kuti vakawanda vaakufunga kuti dai hedu takasara pamwe dai tiri kuHungary kana kunana Poland. Kuri kubatsirwa vanhu zvisinei nekuti ane macertificates kana kuti as long angoburisa hombo hunoratidza kuti anga ari chikoro kuUkraine. Ndo zvakatokwana. Iko zvino kunoku tinoziva kuti kucharodiwa mapapers twese twese everything, kuita sekuti zvinhu zviri normal transfer. Haisi normal transfer, emergency. Emergency iri kuda kuti respond yacho ive rapid, but iko zvino zvirikureva sekuti vanhu vakawanda vaakutokanganwa. Saka kana pane akateerera angavatinzwisewo kuti dambudziko iri dambudziko renyika.
Iwe sechizvarwa cheZimbabwe changa chiri kuUkraine, titsanangure kuti wanga wapedza makore mangani uri kuita zvidzidzo zvekuva chiremba uye zveshuwiro yako ndeyei?
Panapa ndanga ndatova mugore rechi5. Ndanga ndatova mugore rechi5 nokuti ndangosara ne1.5 kuti ndipedze. Right, saka shuviro yangu yanga iri kuti kana hondo yanga yapera tatichingodzokera kuUkraine tonopedzisa kudzidza. Asi noda kuti hatizive kuti dambudziko iri ruko rinopera here. Shuviro yangu nderekuti Zimbabwe, hurumende yedu yemunomo, itipe mukana kana kuti at least itarisewo kuti itiudze, itibudire pachena, tinokwanisa here kupfuurira mberi nezvidzidzo zvedu muno.